manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 9/2021 makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vashanu vakafa nechigwere cheCOVID-19 nezuro.
Vazhinji vacho vanga vachikurwarisa zvakanyanya zvavo asi katinoziva kuti pavanenge vabatira ichocho vamwe vacho ndivo vanga vachitozoparadzira chirwere ichi kune hama neshamwari dzati kure kupfuura ivo vana mbuya nana sekuru nezvakadaro.
Vana vechikoro makumi masere vobatwa nechirwere cheCOVID-19 mumazuva manomwe adarika. Mutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance vatendai biti voshora hurumende nekuvandudza mutemo wakanangana nemasangano akazvimirira oga. Kanzuro yeHarare nhasi yaparura budget rayo ra2022 rinodarika mabhiriyoni makumi mana nerimwe emadhora kana kuti 541.8 billion RTGS ichiti chinangwa chikuru kuwanisa vanhu mvura yakachena. Dare repamusoro ropa mutongo wekuti vanhurume vanokwanisa kutorera vana vavo magwaro avo ekuzvarwa kana kuti mabirth certificate amai vacho vasipo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mushure mekumbopedza mazuva matatu akatevedzana pasina munhu afa nechirwere cheCOVID-19, Bazi rezveutano rinoti nezuro kwakafa vanhu vashanu nechirwere ichi. Izvi zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvina nemazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe kana kuti 4,690. Vanhu gumi nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro kusanganisirawo vana vechikoro vaviri kumashanaland west province. Mumazuva manomwe adarika pavanozana nemakumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 198 vabatwa nechirwere ichi, makumi masere kana kuti 80 vana vechikoro. Kuhurumende iri kuita sei kugadzirisa dambudziko rapinda muzvikoro iri? Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru anoona nezvekurwiswa kwedenda reCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva.
Kuziya kwenyini wana wanga vachingobatwawo nacho chirwere ichochi vari kutongobatwawo nacho chirwere ichocho vazhinji wacho vanga vachikurwarisa zvakanyanya zvavo asi katinoziva kuti pavanenge vabatira ichocho vamwe vacho ndivo vanga vachitozoparadzira chirwere ichi kune hama neshamwari dzati kure kupfuura ivo vana mbuya nana sekuru nezvakadaro zvichibva zvatinetsa zvakanyanya. Saka ivo vakabayiwawo zvinoreva kuti tavabatsira kuti vasabatire chirwere ichochi. Zvakare zvinobva zvabatsirwa kuti vasazodii vasazoparadzira chirwere ichochi. Zvakarewo kana potamboti vazhinji wacho vanga vasingarwarisi asika pane vamwe vanga vachingorwarisawo. Saka tinoona kana vachinge vabayirwa vakabatwa nechirwere havachazosvikiwo pakurwarisa zvekare ndichiona vashoma vanga vachirwarisa kana kusvika pakufa.
Hurumende isati yatora iro danho rekuti mazira akadai aya anofanira kunge abayiwa, zvii zvamunenge maita panyaya dzetsvakirudzo apa?
Zvakawanda chaizvo. Imi munotozviziva kuti nhomba dzetiri kushandisa, mavhaccine atiri kushandisa, tisati tatambira kubva kune dzimwe nyika kwaari kugadzirwa ikoko. Vana mazvikokota wedu vatinoti mascientists wedu vari kuMedicines Control Authority of Zimbabwe vanenge vakatotsvagiridzawo magwaro acho anoratidza kuti mavhaccine aya kana kuti nhomba dzetiri kushandisa dzakamira zvakanaka here, hadzizokwadziwani here, dzinotiprotekta here kana kuti dzinotibatsira sei. Zvese izvozvo vane magwaro acho ese. Saka pane zvino wanga wachingotariswa magwaro matsva akabuda ari kutangidza kuti iwo ana sign of vakiwawo tinogona kubayira vana 16-17. Saka wakamhanya mhanya zvakare wachitiridza magwaro acho kubva iwo wano watinoti madevelopers emavaccine wachinyatsoongorora wachiona kuti hazvechokwadi aya mavaccine anoita kuti tibayire vana wedu 16-17. Ndozvotinoita
pakubaya nhomba iwo mazera aya. Munoda kutanga mapuwa mvumo nevabereki here kana kuti zvinofamba sei?
Ndozvacho zvavari kutomhanya mhanya vachiongorora weministry of health and child care newe primary and secondary education. Ini sekuziya kwenyu munozviziya kuti pande mamwe majekiseni nhomba dzatatogara tichingobayirwa vana vechikoro panenge paine magwaro mastandard operating procedures etinotevedzera. Ndiwe wari kuongorora wachinyatsokuona kuti zvinhu zvese zvatigeje zviri mugwara rakanaka here risingaiti kuti tizokanganisana nevabereki kana nevana ivavo. Zvese tinge tichiita takanangana nemagwaro iwavo anyatsokutarwa pasi tichibvumirana nevese vanenge vachida kubayira.
Mukuru anoona nezvekurwiswa kwedenda recovid-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva, vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya iyi, bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi matatu nezvitatu zvine mazana maviri nevashanu kana kuti 133,205. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabaiwa nhomba yekutanga vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu nemakumi manomwe nezvipfumbamwe nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 3,379,391. Vabaiwa nhomba yepiri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu nemakumi mashanu nezvina nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 2,654,079. Harare nasi yaparura budget rayo ra 2022 remabhiriyoni makumi mana nerimwe nezviuru mazana masere kana kuti 41.8 billion RTGS, ichiti chinangwa chikuru kuwanisa vanhu mvura yakachena nezvimwe, uye ichawedzera mari yemitero nezvikamu makumi maviri nezvisere kubva muzana. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitora budget ra 2022 nhasi, sachigaro wekomiti yekanzuru inoona nezvemari pamwe nebudiriro, vatachiona mhetu vati rimwe basa guru ravari kutarisira kuita gore rinouya kugadzira migwagwa. Izvi zvatsigirwa nevakafana kubata chigaro chameya weHarare vaStuart Mutizwa.
Tanyasoronga kuti tikakwanisa kureiza mari iyoyo zvichaita kuti tigadzire mvura, tigadzire mugwagwa, titakure marara.
Vamhetu vati pabhajeti ravo re 4.8 billion RTGS vanotarisira kuwana 3.5 billion RTGS kubva kumitero iyo vakwidza nezvikamu zvinobvira pazvikamu makumi maviri nezvisere kubva muzana, zvichiendera nekuti munhu anogara kunzvimbo ipi. Imwe inosvika bhiriyoni gumi yemaRTGS yacho ichabva kuzvikwereti, rubatsiro kubva kwakasiyana-siyana, pamwe nedzimwe mari dzinobva kuhurumende kana kuti madevolution funds nekumakambani akaita seZinara.
Ra 21 rangarira about 34 billion and this one is 41 billion which is an increase of 28%. Izvizvi takazviita takadorongodza kuti tiprotekte vagari vedu kuti vasanyanya kupedzisira vakuremerwa.
Kana budget iri rikatambirwa sezvariri nehurumende, mari mumakirinika iri kukwira kubva pamazana mana nemasendi gumi nemanomwe kana kuti 417 kusvika pamazana mana nemakumi mapfumbamwe nematanhatu kana kuti 496 RTGS. Kuvanhu vakuru kana kuti madhora mashanu ekuAmerica, uye vana vanenge vaive kubhadhara mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemanomwe kana kuti RTGS 297 kana kuti madhora matatu ekuAmerica. Mari dzemaambulance dzichakwira zvakanyanya kubva pamadhora mazana masere nemakumi maviri kana kuti 820 RTGS kusvika pamadhora chiuru chimwe chete nemakumi masere kana kuti 180 RTGS mumwe mugari wemuHarare, amai Juliet Masiambiri vanogara Glenora, vauza Studio 7 kuti havana chivimbo chekuti kanzuru ichaita zvayaronga mubudget.
Kuno kuGlenora kavhura vanhu vatoshaiwa mvura yacho yepatete, haisi kubuda kune dzimwe dzimba, saka handina chokwadi chokuti vangatise mvura yakachena vasati vapedza dambudziko rekuti imba rinoemba iyene.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vaudzawo Studio 7 kuti kanzuro inongovimbisa zvaisingaite. Vati zvingave zvakanaka chose kana kanzuro ikatevedza budget, pamwewo nokuti iongororwe kuti inoshandisa mari sei kana kuti maaudit kuti veruzhinji vagutsikane kuti mari iri kushanda zvayakarongerwa. Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare vaPrecious Shumba vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nekanzuro yeHarare paurongwa hwekuwanisa vanhu mvura yakachena pamwe nekutakura marara.
Vanofanirwa kunyanya kutarisisa izvozvo zvewater and sanitation, izvozvo chaizvo, ipapo wagona.
Asi vati kanzuru haifaniri kutarisa mari inobva kuhurumende yedevolution kana kumakambani akaita seZinara, sezvo mari idzi dzichinonoka kuuya uye dzimwe nguva dzisingatozouye zvachose. Vashumba vatiwo zvakakosha kuti paitwe sarudzo dzemaby-election kuti pasarudzwe makanzura ekutsiva avo vakafa kana kudzingwa, vachiti pasara makanzuro makumi maviri nevaviri chete, izvo zvinoita kuti vaomerwe nebasa. Pane makanzuro makumi maviri nevaviri vakadzingwa basa, kwozoti vaviri vakashaya. Kanzuro yeHarare yakatoita chisungo chekuendesa vanhu vese vane zvikwereti kuma debt collectors, uyewo vametu vati pane dzimwe nzira dzavachashandisa kuti vawane mari dzezvikwereti zvinodarika 7 billion RTGS. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Zeri wemutungamiri webato guru rinopikisa MDC Alliance vatendai biti vari kushora zvikuru hurumende nekuda kuwandudza mutemo unoona nezve masangano akazvimirira oga kana kuti Private Voluntary Organizations Act, vachiti yave shiri ine muririro wayo wekuda kumbonyikidza vose vanofungidzirwa kuti havatenderane nehurumende. Asi nezuro gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vakaudza Studio 7 kuti vari kungotevedzera zvibvumirano zvakaitwa nenyika pasi pesangano reFinancial Action Task Force rakaumbwa nenyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7 kuti dzidzivirire vanopfurikidza mwero kana kuita zveuori kufambisa mari zviri nyore vachishandisa masangano akazvimirira kana makambani kuchenesa mari dzavo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vabiti.
Imi mungatizvo kuregister NGO kunei neFinancial Action Task Force. Financial Action Task Force inozongouya pakufamba kwemari ichibva papoint A to point B, but izvo hazvinei nemaNGO. Zvinosanganisa munhu wese angave natural person anenge inini angave makambani uchangobatwa, because Financial Action Task Force inokoshesa mafambisirwo emari kuona kuti mari haipi fambiswe ichinosupporta terrorism, ichinosupporta child trafficking, ichinosupporta human trafficking, ichinosupporta money laundering, ichinosupporta gun trading. So issue ya registration yema NGO hainaita neFinancial Action Task Force kuda kutyora kodzero dzevanhu, because ma NGO ari kubva anzi haachatenderwa kuita zvematongerwo enyika, haachatenderwa kuita inonzi advocates kana kukampeina kana kuloba zvoreva kuti chihurumende chechida kudzipa kodzero dzevanhu.
Ipo panyaya yekunyoresa masangano akazvimirira oga nezvimwe zvavari kuita, hurumende mubhiri rayo iri iri kuti izvozvo zvinobatsira pakuti ikwanise kunyatsoona kuti ari kushanda ndiani kana vachinge vanyoreswa, uye kuti zvive nyore kuti iongorore izvozvo.
Hurumende haisi prefect kana kuti head boy yemapoka nemasangano. Masangano nemapoka anoprefectwa nemamembers ayo. Kana iri trustee anoprefectwa nemaboard of trustees ayo. Zvakafanana nemunhu kana baba vari rombe, hazvinei nehurumende. Vana nemukadzi ndo vanosapa, hama ndodzinoita police. So maNGOs ma natural persons, they are accountable only to their members, not hurumende.
Asi tirikuonawo Zimbabwe handiyo yega nyika iri kushorwa nevanorwira kodzero dzevanhu panyaya idzodzi dzekuisa mitemo yakadai pane vari kuchema chemawo kuGhana, kuNigeria, kuTanzania, Uganda. Munoona sei nemazita enyika dzatiri kutauraya kuti panoka kudyidzana here ipapo?
Panyika dzamataurais hapana South Africa, panyika dzamataurais hapana Mauritius, panyika dzamataurais hapana Botswana, panyika dzamataurais hapana Kenya. Pane nyika dzakafanana naUganda, kune uyu wawo musoja uyu anoitwa Buhari ari kuNigeria. So inyika dziri undemocratic ba Ghana, Ghana ini twayoti kwatwa nisingade kutaura nezvazvo, but nyika dzese dzamataurite inyika dzine inonzi pachirungu democratic deficit kana kwashioka yedemocracy. So hazvingandishamise ba kwachagwa lungu kuZambia kwatozopona nekuti muchinda wedu HH apinda, otherwise vangada vachingochema nezvimitemo zvisina musoro izvi zvinoitwa nemaleaders asingadiwe nevanhu.
Mutevedzero webato guru rinopikisa reMDC Alliance vatendai biti vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Dare repamusoro rakapa mutongo wekuti vana baba vanenge vaita vana kunze kwemuchato vanokwanisa kuvatorera magwaro ekuzvarwa kana kuti mabirth certificates kubva kuhofisi yamabharani mukuru wehurumende kana kuti registrar general. Izvi zvakatevera kukwira kudare kwainge kwaitwa nemumwe murume vaBernard Tashu kudare mushure mekurambidzwa kutorera mwana wavo ane makore 11 gwaro iri. VaTashu vaitsigirwa panyaya iyi nesangano rinorwira kodzero dzevana reJustice for Children. Mutongi wedare vaOwen Tagu vakati hazvisi pamutemo kuti vana amai chete vapiwe mukana vakakura wekutora magwaro ekuzvarwa, asi vana baba vachirambidzwa. Vakati ikodzero yemwana kuti awane gwaro iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi tanonoka wandi weStudio 7 Abata Gweta rakamirira vaTashu vaDarlington Marange vanoshanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum.
Mutongo wapiwa naJustice Tagu ungoripo pakuti vana baba vaya vanonga vakasiyana nevakadzi vavo asi vaine vana nevakadzi vavo vane mvumo yekuti vaende kunoregister mabirth certificate yevana vavo, even kana mai vacho vasiripo, kana mai vacho vasi kuoneka, kana kuti mai vacho vasicharina hanya nemwana yavo. Bozo zvinoitika izvozvo kuti vamwe vana mai vanobva vangoenda tu kwavangoenda havakwanisi kuzodzoka vachizokwanisa kuti vazotorisa mabirth certificate kana kuti vazoonga vachizoritira mwana iwo. Saka baba vane mvumo yekuti vaende kunotorisa birth certificate kana nyaya yakadaro yaitika.
Changa chichinetsa chii vaMarange?
Changa chichinetsa ndechekuti registrar vainga vaiti kuti vana baba vanambotaura iwe vai havana mvumo yekuti vange vachitorisa vana vavo mabirth certificate kana vasina kuuya namai vemwana, because zvinonzi imainya kubereka ndiwo chete vanoziva baba vevana. Saka baba vanotoita zvokuudzwa namai kuti mwana ndewenyu. Saka zviite kuti sekutaura kwake registrar vanga vari kuti hazviite kuti vana baba vauye vachizoregister mabirth certificate ivana vavo kana mai vacho vasiripo. But tikatarisa mutemo wakafanana ne Birth and Death Registration Act provision chapter 12 subsection 2b inotopa mvumo vana baba kuti vakwanise kuenda kunoregister vana vavo for mabirth certificate kana mai vakashaya vasiri kuwanikwa, kana kuti mai vasicharina hanya nemwana vasingacharichiri mwana. Baba vane mvume kuti vaende vachinoti ndini baba vacho kuti varegistire. Saka izvozvo ndo zvairambwa naregistra for mareason avo avaitaura kuti zvinokonzeresa kuti baba vavo vanokwanisa kuzoba mwana vasiri vavo vachizviti mwana wavo.
Zvakatongwa izvi zvinotanga rini?
Zviri kunzi zvinofanira kutanga kuitika immediately, kuroti by time yapiwa judgment nhasi zvinonga zvava with immediate effect. Saka vese vana baba vane nyaya yakafanana neyo vanokwanisa kuenda vachinopiwa rubetsero.
Gweta rakamirira vaTashu vaDarlington Marange vanoshanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbo yemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama nezuro vakaudza musangano weUnited Nations Climate Change Conference kuGlasgow kuScotland kuti vatungamiri venyika dzepasi rino havasi kuita zvakakwana kugadzirisa dambudziko rekushanduka koita mamiriro ekunze zvichikonzerwa kunyanya nekusvibiswa kwemweya wekufema mukugadzirwa kwezvinhu maindastiri. VaObama vakati vatungamiri venyika dzakawanda havasi kuzvipira kuzadzikisa zvakatenderanwa kumusangano wakadai kuParis makore matanhatu adarika, vakati vari kushushikana nekuti vatungamiri venyika dziri pamberi mukusvibisa mweya wekufema dzinoti Russia nechina havana kuenda kumusangano wegore rino. America iri pachidanho chechipiri mukusvibisa mweya wekufema kubva kuChina. Nomwe African Union kunyika dzekumabvazuva kweAfrica vaOlusegun Obasanjo vakaudza gungano reUnited Nations Security Council kuti mukana wekugadzirisa murunyararo hondo iri muEthiopia pakati pehurumende nevedunhu reTigray uri kuramba uchiderera. VaObasanjo vanoti hondo iyi inopera chete nekutaurirana uye zvakakosha kuti United Nations ibatsire kugadzirisa dambudziko iri. VaObasanjo vanoti vachashanyira matunhu ari kumaodzanyemba kweEthiopia anoti Amhara neAfar akatorwa nevapanduki vakapandukira hurumende veTigray People's Liberation Front. Mukuru anoona nezvematongerwo enyika muUnited Nations amai Rosemary DiCarlo vanoti hondo yemarudzi inogona kutowedzera muEthiopia mune marudzi makumi mapfumbamwe akasiyana uye mitauro makumi masere. Vanhu mamiriyoni manomwe vakatarisana nenzara munyika iyi. Vakuru vakati kuipa kwechimwe kunaka kwechimwe. Izvi ndizvo zvinenge zvakaitika muboka rezvekutengeserana revezvitoro iro rinoti kunyanga hazvo rakakanganiswa zvakanyanya nedenda recovid-19 rakatokura nezvikamu zvishanu nechiga chimwe kubva muzana kana kuti 5.1% mugore rino. Izvi zvakaziviswa nemutungamiri wesangano rinomirira vezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu svondo rapera vachiti vanofara kuti boka ravo rakakura nezvikamu zvavakanga vakatarisira gore rino kunyanga hazvo rakasangana nezvimhinga mupinyu zvakakonzerwa nedenda iri. Nyanzvi mune zveupfumi vari mutungamiri webato rinopikisa reNationalist Alliance Party uye vari nhengo yePollard vaDivine Hove vanoti zvinenge zvakakosha kuti panzwisiswe kuti kukura kuri kutaurwa uku kuri kubva papi kuchienda papi.
Chekutanga chatinowanzoda kucherechedza isu ndechekuti growth iri kurehwa iyi iri kubva papi ichienda papi, nekuti increment iyo yoga inokwanisa kuitika asi izvozvo hazvitaridzi zvizere kuipi kana kuti damage kana kuti kushata kwakaita economy kana kuti sector yacho panguva iyoyo. Saka zvinhu zvinenge zvakakosha kuti tinzwisise kuti growth rate iyi iri kubva palevel ipi ichienda palevel ipi.
Asi mwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotsanangura zvinotariswa pakukura kuri kutaurwa uku vachiti
vanenge vachitarisa yatingati pachirungu sales kana kuti turnover zvigadzirwa zvavanenge vatengesa mugore rino. Tichienzanisa nezvigadzirwa zvakatengeswa gore rapera, ndo kuyera kwavanoita kukura kweretail newholesale sector.
Asi vaHove vanoti kunyanga hazvo pachida kunzwisiswa kuti zvinhu zviri kufamba sei, zvinenge zviri zvinhu zvakanaka chose kuti upfumi hwenyika hwakakura munguva yezvimhinga mupinyi zvedenda recovid-19 zvichiwedzerwawo nekushandiswa kwemari yekunze kana kuti maUS dollar munyika. Imwe nyanzvi yezveupfumi uye vakambotungamira sangano reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS vaJohn Mufukare vanotiwo kukura kweboka revezvitoro uku kwakave minana chaiyo pachitariswa matambudziko akawanda akakonzerwa necovid-19 anosanganisira kuderedzwa kwenguva dzekuvhurwa kwezvitoro uye kumbovharwa kweboka revanozvishandira rinove ndiro rave guru kudarika vakabayirwa zvitupa.
Economy yeZimbabwe yawandira kune vaya vanozvishandirwa vega informal sector. Mulockdown vanga vasina mari. Takatarisa zvese izvi kuti sekta yavo yakakwanisa kuita the 5.1% increase yavanga vakatarisa pasina COVID. mashamiso chaiwo chaiwo, minana chaiwo chaiwo. Vamtashu vanoti minana iyi inokonzerwa nepatriotism. Dai utungamiriri wemasektazi ese eZimbabwe waida nyika ino seve retail sector chokwadi tingadei tiri muuchi nemukaka.
Imwe nyanzvi yezveupfumi vari munyori wezveupfumi mubato reMDCT Dr. Tapiwa Mashakada vane mamwe maonero panyaya iyi.
Chiri kuitika ndechekuti vanhu wandu hwavo nematengera vari kuita anoboosta masales eretail sector. Population iri kubhuluma, iri kukura, saka mademands ezvinhu zvechikafu nezvimwe zvakadaro zviri kuwanda. Saka retail sector iri pabishi rokutengesa zvipfeko, chikafu nezvimwe zvakadaro.
Asi Dr. Mashakada vanoti chinonetsa muboka iri inyaya yemitengo iri kuramba ichiita chamuramba mhuru.
Chinongonetsa musekita iyoyi mitengo. Mitengo vanhu vari kukomplena mitengo yakakurisa ende idambudziko ratotadza kugadzirwa nokuti zvimwe zvacho vari kugaidwa neparallel exchange rate kana kuti exchange rate yemusika mutema.
Vamwe vanotevera zveupfumi vanoti kunyange pakaita matambudziko akadai veruzhinji vanototi vatenge zvekudya pamwe nezvekupfeka izvo zvinogona kunge zvakaita kuti boka iri rikure. Mune dzimwe nyika vanoongorora zveupfumi vanoti boka iri rakatokura munguva yeCOVID-19 sezvo vanhu vakawanda vakanga vasina zvekuita kunze kwekutenga zvinhu muzvitoro kana pamadande mutande. Sezvo nyika yatarisana nemwaka wekurima pamwe nezoro rekisimusi, boka rezvekutengesa iri rinogona kuwedzera zvakare kukura kwaro sezvo vanhu vari kuita besanwa muzvitoro, kunyange hazvo vashandi vari kuchema nenyaya dzemihoro yavanoti haina chaichatenga. Life Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yechirwere cheCOVID-19 nezviri kuitwa nevechidiki mukusimudzira upfumi munguva yekurwisana nedenda iri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kilowatts pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misero yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Mutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance Vatendai Biti voshora hurumende nekuvandudza mutemo wakanangana nemasangano akazvimirira oga. Kanzuru yeHarare nhasi yaparura bhajeti rayo ra2022 remabhiriyoni 41 emari yemunyika richiti chinangwa chikuru kuwanisa mvura vagari. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.